Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kava tereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri nyamafufu 30 2016. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM, pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Sangano reHuman Rights Watch rokurudzira SADC kuti itore matanho akasimba mukuona kuti kodzero dzevanhu dzaremekedzwa nenyika 15 dziri mugungano iri. Mutungamiri weMDCT vamogentsvangirai vanosangana neutungamiri wesangano revakarwa hondo yerusununguko reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vachizeya matambudziko akatarisana nenyika.
Ndinoda kuti ndizoratidza vanhu kuti ndakamira nevanhu varombo, vanhu vari kushutika. Handisi kuda kuti kana kuti tuuye tizofara kana kuuya kuzoimba. Harisi zuva rekuimba, izuva rekuti tiri kutaura zvenhamo dzedu dziri kuitika kumusha.
Muimbi ane mukurumbira Thomas Mapfumo anoti achabatana nevamwe vana veZimbabwe vachanoratidzira mwedzi unouya kuNew York pachatanga musangano weUnited Nations uyo uri kutarisirwa kupindwawo nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano reHuman Rights Watch kuchamembe kuAfrica riri kukurudzira sangano reSADC kuti ritore matanho akasimba mukuona kuti kodzero dzevanhu dzaremekedzwa nenyika 15 dziri mugungano iri. Mashoko eHuman Rights Watch aya anouya panguva yomusangano weSADC Summit uri kupindwa nevatungamiri venyika dzemugungano iri watanga nhasi kuSwaziland. Musangano weSADC uyu uri kuitwa pasi pedingindira rakanangana nekushandisa zviwanikwa munyaya dzebudiriro kana kuti resource mobilization for investment in sustainable energy infrastructure for an inclusive SADC industrialization for the prosperity of the region. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakasvika kumusangano uyu nezuro. Mambo Muswati vechitatu ndo vari kuzotora chigaro chekuva sachigaro weSADC kubva kumutungamiri weBotswana vaIan Khama. Mukuzeya nyaya iyi tabata vaRike Mukonza, nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika.
Chokwadi chokwadi, nandione sekuti sangano reSADC ringatore matanho ekuti nhengo dzaro dziri kupomerwa mhosva dzekutora kodzero dzevanhu dzisabate vanhu vadzo nenzira idzodzo. Ndinodaro nekuti SADC maonero angu isangano rakangobatana vanhu vanenge vanongobhabhadzirana, havanyanyise kutarisa nyaya sezvadzinofanira kunge dziri. Tine mienzaniso yakawanda yekuti nyaya dzaiunzwa kuSADC dzichitarisirwa kuti SADC ritore madanho, asi SADC haina matanho ayakatora. Saka ndoona sekuti rinongova sangano rekungoti vakuru vanoenda kuonosangana vobhabhadzirana vodzoka zvavo kumisha kwavo.
Takatarisawo nyika yeZimbabwe senhengo yeSADC ine zvaingateererawo here kubva mugwaro ranyorwa neHuman Rights Watch?
Zimbabwe haina zvaingateerere. Hurumende yedu hurumende inenge ine nhini chaidzo. Kunyangwe SADC dai yanga ichida kutaura, kunyangwe dai yataura sei, handifungi kuti hurumende yeZimbabwe iyi hurumende inoteerera kunyanyanyanya kana zvezvunhu zvaisingawirirani nazvo. Ndinoona sekuti chimwe chezvikonzero chinoita kuti Zimbabwe iite seisingateereri SADC inyaya yekuti mukatarisa mutungamiri ari muZimbabwe, mutungamiri agarisa musangano iri. ndova mwe vanhu vatingatoti vakatobva nesangano iri kwekutanga tanga chaiko nanhasi achingoripo. Saka vamwe vatungamiri varipo vatungamiri vekuti vanenge vachitoremekedzawo vachitotiwo kune mutungamiri weZimbabwe sekuru. Saka izvo zvinoita kuti vasanyanyotererwe nehurumende yeZimbabwe inotungamirwa naRobert Mugabe.
Nyanzvi munyadza zvematongerwo enyika Variki Mukonza vanodzidzisa paTswane University of Technology kuPolokwane vari parunare kuSouth Africa neStudio 7. Vamwe vanhu vanodarika 10 nevaviri vakasungwa musi wechitatu nechishanu pakaratidzira vanopikisa muHarare vamiswa zvakare pamberi pedare. Vamwe vavo vakakuvara zvakaipisisa vachiti vakarohwa vari muusungwa. Gweta ravasungwa ava vaJeremiah Bhamu vanoshanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vati vamwe vapinda mudare raMagistrate vakakuvadzwa musoro uye vamwe vaine mabandeji. Mumwe mudzidzi wepaUniversity of Zimbabwe, Gift Siziva, anonzi asi kukwanisa kushandisa maoko ake ose uye zviri kufungidzirwa kuti akatyorwa mabhonzo. Vanhu vanodarika makumi masere vakasungwa, vakatanga kumiswa pamberi pedare Mugovera, Muvhuro, vamwe vachizomiswa nechipiri. Mumwe mutori wenhau James Jemwa aripowo pavanhu vakasungwa uye vamiswawo pamberi pedare ava. Gweta ravaJemwa vaHarrison Nkomo vati nhasi vanga vachibvunzurudza mupurisa akasunga Jemwa. Sangano reCommunity to Protect Journalists rashora zvikuru kusungwa kwaJemwa uye rati hurumende iri kuramba ichityora kodzero dzevatori venhau nekuvasunga pamwe nekuvarova. Zvichakadaro, masangano akaita seTajamuka seSijikile ari kukurudzira vanhu kuti vasaende kumabasa mangwana. Izvi zvinonzi hazvisi kutambirwa zvakanaka nehurumende iri kuti vanhu ava vari kufurirwa nenyika dzakaita seAmerica neFrance. Zvichakadaro, mumwe mudzimai akarohwa panze pedare reMagistrate nemusi wechishanu muHarare ainge akapfeka dhirezi dzvuku aine mifananidzo iri kubuda pamadandemutande akaita seFacebook neWhatsApp. Anonzi amai Lilian Mashumba nhasi ashanyirwa nemutungamiri webato rinopikisa reMDCT vaMorgan Tsvangirai. Amai Mashumba vane makore makumi matanhatu nemaviri ekuberekwa. Ngatinzwei hurukuru yavaita naMavlas Muhlanganya uye weStudio 7.
Ini ndakangogara mufunge ndakagara ndisingatombozive kuti zvinhu zvatichasangana nazvo. Takamirira koti oda nekuti zvakanga zvanzi tinozoitinda ikoko na11 o'clock. Saka chakazoitika ndechekuti before 11 vandatsvaga pekugara ndivandagara zvangu. Ndakangoishamisa ndichitosvikwa nebhutsu ndakarohwa bhutsu nhatu. Ndatopfugama ndichisimudza maoko angu kusarinda kuti vaona kuti handina chandina chandakangogara. Ndobva vatanga kundirova. Ndakabvunza kuti ko muri kundiroverei. Ndikanzi izvo muchatofa ndinokuurayai panapa. Ndivandatishandiswa kuti ko ndinourayiwa kuti ndaita sei kukanzi makagarirei panapa. Ndakabva ndikati musandirove ndiri murwere. Sakutemano ndinomwa mapiritsi ndiri munhu weshuga ndine BP. Saka muri kundiroverei. Haana kumbozviteerera izvozvo. Ndopa akandipisa bhesi 3 ndikazondirova nechibhatani chiri kumusana.
Imi mamaenda kudare redzimhosva kunoitei?
Zvakaitika ndezvekuti inini kubuda kwandakaipera ndakabuda kuri kuitwa machi. Saka pamachi pacho ipapo mapepa akanga akatonyorwa munzi yagirandwa yabvumirwa. Isu hana kufungidzirwa kuti pamwe ndo zviripo. Ndopatakasvika ipapo zvikanzi izvo aiwa haina ichiri mukoti nyaya. Saka ende akangoenda anogara zvangu pakoti plus ndaatatonepe ndichida kutotiregedzai ndizorive ndiende hangu kumba.
Makakuvara here zvichitevera chiitiko ichi?
Ndakakuvadzwa kumusana uku kwakatosviba. Ndakarohwa nebutton stick nekumagaro uku kwakatosviba futi zvekutoti ndakatozonorapwa kuCSU ndokwandakazoenda kunorapa. Izvozvizvi nanhasi imwe nzeve yangu izvozvizvi haisi kutonyatsonzwa zvokuti ndatone 3 days ndope ndazonzwisisa kuti nzeve yangu imwe yekuraiti uku kwandakarohwa kusaidi kwandakarohwa kwacho ikoko haisi kunyatsonzwa.
Zvamira zvakadai muchawanikwa muchiramba muchiita zvekuratidzira here?
Mwanangu inini zvanguka ndichafira mustriti imomo vachatoponda ende handisi kutombozorora. Iyezvi ndikutomirira kuti pakangotangiswa kutoita ndichatotanga ndiri ikoko nekuti chekumirira chacho hapana. Iye zvinezvi vamwe fanika zvakafanana neni murume wangu iyo izvo akatofa. Akarohwa kuti tiri tese 2003 akazofa 2005. Pandakasiyirwa ndiri ndipapo izvozvo hapana kana pekutotangira mwanangu zvokuti upenyu hwacho chaihwo chaiwo ini handisi kutombouda ini handisi kutoda kutombonzwa chinhu chinonzi zanupf kana Mugabe.
Amai Lilian Mashumba, mumwe wemudzimai akarohwa nemapurisa muHarare nemusi wechishanu pakuratidzira kwakaitika muHarare, vachitaura parunare kuchitungwiza naMavlas Muhlanganya weStudio 7. Mutungamiri weMDCT vamogentsvangirai nemusi wechina chapfuura vakasangana nevamwe veutungamiri wesangano revakarwawo nderusununguko reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vakazeya matambudziko akatarisana nenyika. Mutauriri wavatsvangirai valokutamborinyoka vatenda kuti vatsvangirai vakasangana nevakarwawo nderusununguko ava vakatungamirirwa nemunyori mukuru wesangano iri vaVictor Matema Danda. Vatamborinyoka vanoti nemamiriro akaita zvino munyika havaoni paine chakaipa kuti vana veZimbabwe varowane masoro pamatambudziko akatarisana nemhuri yeZimbabwe. Ngatinzwei hurukuru yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Haiwa, ndinofunga ruzhinji rweZimbabwe rwese runoziva kunetseka nekutambura kwaita vana veZimbabwe. Vanhu vese vari kutambura vari kunonga svosve nemuromo. Asi chaitika ndechekuti vana veZimbabwe vakuungana vachikurukura vachiona kuti vakagadzirise nyika yavo sei. Saka pane kuungana vatingati pachinzvimbo conventions iri kuitika pakati pemapoka akasiyana siyana. Saka imene mukusangana nekuakekuda kutaura tingaite sei kuti nyika iri ifambe zvakanaka, hoo musangano wakaitwawo navatsvangirai nevatungamiri vemawar veterans. Munonyatsoona kuti zvaakuitika kuti vakarwira hondo kare vari kurwira hondo yezvino vakwanisa kutaura vachiona kuti tingaite tichizogaidi mberi sei. Sekusangana kwakaita vatsvangirai vanhu vamumwe vemawar veterans vari kurwira hondo iko zvino nevamwe vakararwa hondo kare vachisangana vachitaurasa kuti honai tasvika nyika yedu tingaendese mberi sei. Saka yes, makarendi waveterans nemafoma waveterans vari kusangana vachiisa musoro pamwe chete sezvakaitika musi wechina zvimbo rakapera vakasangana vatsvangirai nevanhu vehondo yesungu.
Kune vakawanda vari kushamisika nechiitiko ichi vatamborinyoka kuti ukama hwakanga humboripo pakati pavatsvangirai neboka revakarwa hondo shuwa vanhu vangasangana here, chii chashanduka?
Chashanduka ndechekuti nyika payatisvitsa, nyika payatisvitsa yakuita kuti vana veZimbabwe vaungane vakwanise kushanda pamwe chete. Chaakuitika ndechekuti vari kudya nekuba vaungana kona yavo vega, asi vari kuenda vachiita vashoma pazuva nezuva. Vazhinji vari kuenda vachienda kusaidi kune vana veZimbabwe. Saka tinofanira kuti mawar veterans auya kune vana veZimbabwe zveshuwa shuwa varadza kuti varwe rusununguko vakarwira nyika ino. Saka kuri kusara vashoma pazuva nezuva, vamwe vachitiza ikoko kuri kudiwa vachivazhinje nevana veZimbabwe. Saka tinofanira kuti vana veZimbabwe vari kuenda vachiungana vachishanda pamwe chete kuti nyika yavo ifambire mberi.
Zvii zvakasungwa pamusangano uyu vatamborinyoka?
Handingade kupinda zvangu muditeure kuti chii chakataurika pamusangano, asi ndinofunga zvakangokosha kuti mhuri yeZimbabwe izvozvo vatsvangirai nemawar veterans vakwanisa kusangana vakwanisa kutaurana nezvenyika yedu yeZimbabwe tese yatinezvoida maningi kuti ingaifambire mberi sei. Saka nyaya yekurukurwa ipapo yanga iri nyaya yeZimbabwe nekuti chii chatingaite waro kuti vana veZimbabwe vagare zvakanaka.
Vanga vari mutauriri vavamogen tsvangirai mutungamiri weMDCT valukutamborinyoka vari parunare muHarare neStudio 7. Studio 7 yakundikana kubata vamatema danda kanavo vamwe vesangano ravo kuti tinzwe divi ravo pamusangano uyu. Komiti yeParamende inoona nezveutano inoti iri kushushikana nenyaya yekuti hurumende iri kutora nguva yakareba isati yavandudza mutemo wePublic Health Act, izvo zvave kuita kuti hurumende itadze kugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika munyaya dzezveutano. Ivan Chifera anoti panyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wange wakarongwa nesangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights, sachigaro wekomiti Dr. Ruth Labode veMDC, vati mutemo uripo wave nemakore anodarika makumi mapfumbamwe, uye pave nemakore ava kusvika makumi maviri hurumende ichingoti ichauvandudza. Pamusangano uyu munyori mukuru mubazi rezveutano Dr. Gerald Gwinji vaudza nhengo dzekomiti kuti hurumende inoda chose kuvandudza mutemo uyu kuti uenderane nezviri kuitika panguva ino, uye bhiri racho rave kubazi regweta guru rehurumende kana kuti Attorney General. Asi Dr. Labode vati hurumende yatora nguva yakareba isati yavandudza mutemo uyu, nekudaro komiti yavo yatora danho rekukoka gurukota rezveutano Dr. David Parirenyatwa, gweta guru rehurumende vaPrince Machaya pamwe nemutevedzeri wemutungamiri wenyika, zvakare vari gurukota rezvemutemo vaEmerson Munangagwa kuti vazotsanangura kuti sei hurumende iri kudya manonoko.
Izvozvo tafunga kuti tombotaura nevanhu vekuministri yedu rapara renyato. Tova taenda kuna attorney general. Tova taenda kuna wamnangagwa se minister we justice and the leader of government a business in parliament. Kuti vambo tipushira onyaya iyi.
Dr. Labote vanoti mutemo we Public Health Act semamirira wakaita pari zvino haubvumidze kuti varape vape vanhu vari pasi pemakore 10 nemasere mapiritsi ekuronga mhuri uye kuvarapa zvirwere zvepabonde kunyangwe paine humbo hwekuti vari kuita zvepabonde. Vaimbova mutevedzeri wegurukota rezveutano zvakare vari nhengo yekomiti Dr. Paul Chimedza vati zvirwere zvizhinji zvange zvisiko panguva yakadzikwa mutemo uyu uye wave kufanira kuvandudzwa kuti hurumende ikwanise sekurwisana nezvirwere zvavaiko mazuva ano.
Toti vana vanotwa kubayiwa even zvana immunization zvinonetsa zviya. Kuti kana munhu ane mwana anokwanisa kuita utachiona kunotapukira kune vamwe vana. Hamuna mutemo uri kukwanisa kumumanikidza kuti asaita izvozvo. Anogona kuenda papublic akanospreada chirwere mai vake vachiti handidi kuti arapwe.
Hatina kukwanisa kubata vaparire nyatwa kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chipera.
Muimbi ane mukurumbira Thomas Mapfumo anoti achabatana nevamwe vana veZimbabwe vachanoratidzira mwedzi unouya kuNew York pachatanga musangano weUnited Nations uyo uri kutarisirwa kupindwawo nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7 naThomas Mapfumo.
Kuda kuratidza kuti nyika dzese dziri pasi pano dzinotsigira iya inonzi democracy. Vaonekwa vachionekwa kuti tsigira vanhu vari kuvanzwa kuZimbabwe. Vanoda vari kukumbira rusununguko kuti iri kutaura nenyaya yehudictatorship. Vanhu havazvidi izvozvo nezviri kuitika zvecorruption zvekuti mari iri kubiwa. Ingangotaura nemari iyo yatinoti hanzi 15 billion yakaendepi. Om 15 billion haisiyo mari yega. Isusu takanga tine mari dzedu dzakataisa kumabuilding society dzaibva kumarecords dzakaitengesa news yedu. Nevamwe vanoenedzi mari dzavo kumabhengi. Vakadaro vakavanokasinzi vanga vaine mari dzavo dzakawanda kumabhengi. Saka tichiisa kumabuilding society mari yakawanda. Yongorekane yotaurwa kunzi hakusina mari. Mari yafrozen. Ko ndiani anokwanisa. Mari kevanhu inofanirwa kudzoserwa kuvanhu kai. Mari iyo yakaenda kutaura zve 15 billion. Ko iyi mari yakanzi yafrozen wai. Yakaenda kuti vanhu vanofanirwa kudzoserwa mari yavo kunzi imari dzavo dzavakanga vaseva. Mhosva tinopa vagono. Ivo vaive vaimbova ndo gavhuna vereserve bank. Ndo vanoziva kwakaenda mari. Mari iyi yakatorwa naMugabe. Ndo vane mari yedu. Zvitoda mari yedu bheki.
Imi muchange muriko here kuNew York pachange pari kuitwa kuratidzira uku?
Ndinenge ndiriko.
Sevaimbi ndeapi mabasa amunenge muri kuita ikoko?
Aiwa ndinoda kuti ndizoratidza vanhu kuti ndakamira nevanhu varombo, vanhu vari kushutika. Handisi kuda kuti kana kuti tiuye tizofara kana kuti uya kuzoimba. Harisi zuva rekuimba. Izuva rimwe rekuti tiri kutaura zvenhamo dzedu dziri kuitika kumusha. Vanhu ivava vanofanirwa kuonekwa vachibva. Havasi vanhu vevanhu. Haisi hurumende yevanhu iyi.
Muimbi ane mukurumbira Thomas Mapfumo ari parunare kuOregon muno muAmerica naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7. Varimi vakawanda mudunhu reMashonaland West vanoti nzara icharamba yakapfunya chisero munyika kunyange mvura ikaturuka sezvo vasina mari yekutenga mbeu nefotereza. Varimi ava vanoti izvi zviri kukonzerwa nekusabhadharwa mari kana kubhadharwa mari shoma pazvirimwa zvavanenge vatengesa, uye mari idzi hadzisi kubhadharwawo neboka reGrain Marketing Board kana kuti GMB, pamwe nekutorerwa zvekurimisa nemakambani akanga avakweretesa mari dzavakatadza kubhadhara. Mutori wedu wenhau Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Mumwe murimi wekumakonde vaClifford Kupeko vanoti vamwe varimi vachatadza kudzokera kuminda nekuda kwekutorerwa zvekurimisa nemakambani akanga akavakweretesa mari dzavakatadza kubhadhara.
Saka nekudhura kwemari kokuya kuya nedraught yai yamafamazi akundikana kudzosera mari. Kuti most of mafarmers vari kuitwa disempowered vachitengeserwa zvino, vachitengeserwa midziyo yekurimisa, mataraki tama padzacho nemabhanga.
Boka rinomiririra varimi reZimbabwe Farmers Union kana kuti ZFU rinoti rakataura nevemakambani anotengesa mbeu nefotereza kuti vakweretese varimi zvekurimisa. Sachigaro weZFU vaAbdu Credit Nyati vanoti vakaita musangano nevose vane chekuita nekurima kuti vawane kuti vangayamure varimi nenzira dzakasiyana siyana dzinosanganisira kukweretesa mbeu nefotereza sezvo mabhangi asingadi kupa varimi zvikwereti pasina chibatiso.
Tichitaura kudai tine musangano muHarare Agricultural Show. Tadana vanhu ivavo kubva mumafarmers, kubva vanogadzira fertilizer, vanogadzira mbeu. Tatoita musangano unobatanidza vanhu ava kuti pakutaura kuti torima sei vese vahwisise. Murimi ndiye anotanga shoko rokuti nhasi vewe ndakudanira kuti ndakutanga basa rangu rokugadzira munda. Ndivanani vanondibatsira vematractor tiri pano ndisito kubatsira kuti murime vembe vanhu tiri vano kuti muone mbeu vefertilizer tiri pano toti alright.
Asi vamujeri vanoti makambani anobatsira varimi anotoita kuti varimi vashandire pasina sezvo vachizoda mari yakawandisa kana kuti interest kubva kuvarimi kana vakohwa.
Dambudziko nderekuti munhu anoyamurwa anenge achitotambudzika, saka wayamurwa wakohwa vakuda times 2 manje.
Hurumende yakamboti varimi vashandise ma99 yearlys avo sezvibatiso kumabhanga, asi vanokweretesa mari vachiri vakatsika madziro vachiti vanogona kusungirira mari pagumbo rengwe. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Arthur Chigoriwa.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano reWorld Food Program iro riri pasi peUnited Nations rayambira kuti rinogona kumanikidzwa kumisa chirongwa chekupa chikafu kuvana vechikoro vanodarika 1.3 million kunyika dziri kumawirira pamwe nepakati peAfrica kana risina kuwana mari inosvika $48 million. Kunyange hazvo hurumende iri kuti kuratidzira kuri kuitwa munyika kupedzera hoko padehwe reshindi, zvino munyaya dzezveupfumi zvinonzi zviri kuratidza kuti zvichatoenda kumawere sezvo nyika dzakabudirira dzingabatsira kuti Zimbabwe ibve mumadhaka mairi dziri kuratidza kuti dzave kufunga kaviri nenyaya yekutyora kwekodzero dzevanhu. Mutoro wedu enhau Blessing Zulu anotipa nyaya inotevera.
Kuhurumende yeZANU-PF mudzimu wakuparonda wati nhunzi dzikudye. Apo hurumende yanga yoswedera pedyo nekunyorerana chibvumirano nenyika dzakabudirira kuti ibhadhare mari yemutero pazvikwereti kana kuti maareas anopfuura bhiriyoni imwe chete munyika mabva matanga kuita kusagadzikana nekuratidzira. Pane kugadzirisa chapa kuti musoro uteme, hurumende iri kupomerwa mhosva yekutumira mapurisa kunorwa vanhu, izvo zvasiya vanopa mari ava vasina mate mukanwa. Nyika dzinofanira kunge dzichibatsira dzakaita seAmerica, Britain neFrance dzinoti hadzisi kufara nekutyorwa kwekodzero dzevanhu nehurumende, dzichiti kudyidzana neZimbabwe kunouya chete kana yarega kutonga nedemo. Asi pane kuti hurumende itaure nenyika idzi, inonzi iri kutodya magaka mambishi ichiti nyika dzakaita seAmerica neFrance ndidzo dziri kuita zvatinaidzirwe dzichipesvedzera vanhu kuti varatidzire. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vadeva mavhinga vanoti havashamiswe nedanho rotorwa nenyika dzekunze rekuramba kubatsira Zimbabwe kubhadhara chikwereti chayo.
Mhirizhonga iri kutyika muZimbabwe iri kuvhiringa zvachose chiono chevari kunze maringe nezveupfumi kana kuvabatsira pakupedza zvikwereti zvine nyika. Saka zvinovhiringidza zvachose mukana wenyika kuti ivandudze zveupfumi ikwanise kuita humwe ukama hutsva nevari kunze.
Chimwe chiri kunetsa panyaya yekusagadzikana kuri munyika inyaya yekuti vekunze vanoda kutanga mabhizimisi havauye kana munyika musina kugadzikana. Muteedzeri wemutungamiri wesangano reEmployers Confederation of Zimbabwe vaKalisto Jokonya vanoti kusagadzikana kuri munyika hakuna kunakira vemabhizimisi.
Kutaura chokwadi panyaya yemabhizimisi hazvizvo zvinokurudzirwa uye zvatakachitarisira kuti zvinhu zvatingapinda nazvo mukati tingasanganidzana nazvo. Zvinokanganisa ikonomi yanga isina kutombomira zvakanaka. Saka hani zvinhu zvatingati chokurudzira izvozvo. Isusu savanhu vemabhizimisi tinoda kuti vanhu, tinoda kuti nyika nevanotonga vagare pasi vataurirane vagadzire nzira dzinhu kuti zvinhu zvifambe nenzira yakarurama.
Nyaye Zimbabwe inengewo yaveye kuti mwana acha dumbu mai vacha musana. South Africa yakakwidzawo nyaye kunetsana kwayo neZimbabwe kuSADC zvichitevera kudzikwa kwemutemo weStatutory Instrument 164 wa2016. Mutemo uyu unorambidza kupinda munyika zvinhu zvinobva kunyika dzakaita seSouth Africa, Zambia nedzimwe dzakapoteredza. Kurukota runa nezvemabhizimisi vaMike Bima vanoti vakadzika mutemo uyu kuti vadzivirirewo vemabhizimisi emunyika.
Tiri kutaura kuti hakuna cooking oil yakazara iri kutoi exportwa. Tiri kutotengesa kunze, zvinotaura kuti imwe ichipinda kuti zviitepfe. Nhasi motambura, mochema futi muchiti vana vedu hamuna mabasa. Imi muchinotenga mafuta ekuSouth Africa, iyo mafuta amunawo muno.
Asi South Africa inoti uku kuchikora zvibvumirano zveSADC neCOMESA zvinoita kuti nyika dzitengeserane pasina zvimhinga mpinyi. Vaimbova gurukota rezveupfumi vari mutungamiri webato rePeople's Democratic Party vatendai biti vanoti Statutory Instrument iyi kupedza nguva kuti yanzouneriva.
Haudaro kana kuti chirimo munoma hamuna. Protectionism haisenze. Zvatinofanira kuita ndo zvandakaita nguva yeGNU. Tinosupporta local industry nekuipa mari nekuipa rebates kana ya kuimporta raw materials. Tochiti kune local industries chiproducerawo zvinhu zviri quality. Zvinokombita nezvikunze uku.
Musangano pakati peZimbabwe nebhodhi raIMF waifanira kuitwa mwedzi unouya kana Zimbabwe yakwanisa kubhadhara zvikwereti zvayo, asi zvinenge zvakona n'anga murapwa achida. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Tinokutambirai watereri muchirongwa chedu pindai mudariro chetinotaura nevechidiki. Ini ndini Chioneso Jani. Nasi muchirongwa chedu tina amai Mainara Busha, asi wachizikanwa nokuti amai Sitole. Mai Sitole wanoimba nziyo dzechitendero. Makadi amai Sitole?
Tiripo edu makadiwo.
Makatanga sei kuimba naye amai Sitole?
Ndaingonyora masongi ndiri muchechi, saka ndakakurudzirwa zvakanyanya nemunhu waMwari pasta vedu vanonzi Pasta Mutaita. Ndinonamata Deeper Word Ministry tinamatira tiri muchegutu.
Mune damba refu idzva rinonzi?
Rinonzi Nguva yaMwari.
Makaimba kuti Nguva yaMwari zvaireveiko?
Hakuna munhu aikwanisa kundibatsira panguva yandaida kubatsirwa kuti ndibudise mhanzi iyoyi. Saka ndinongotenda Mwari kuti Mwari kana vada kuti chinhu chimwe chine chimwe chiitike mukati meupenyu hwako, hakuna anodii.
Ko, tiimbirewo kabichani.
Ndaina zuva yei rakamanikana nekuti zuva rakapara.
Nguva yaMwari ndinomirira.
Maita nyine kwenesu Mai Sitole.
Tinotenda nemiwo.
Ava vanga vari Mai Sitole. Ini ndini Chioneso Jani. Pachirongwa pindai mudariro.
Iwe mirira nguva yaMwari. Usava nekuchiva zvevamwe. Mirira. Iwe mirira nguva yaMwari.
Muchirongwa cheLive Talk cheThe Connection na 8 o'clock tiri kutarisa nyaya yekuratidzira munyika yose kuchitungamirwa nevechidiki, pamwewo nemashoko anonzi akataurwa nevechidiki veZANU PF ekuti vachaona kuti vari kutungamira kuratidzira uku vatorerwa matano. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, tumirai namba dzenyu paWhatsApp, namba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Sangano reHuman Rights Watch rokurudzira SADC kuti itore matanho akasimba mukuona kuti kodzero dzevanhu dzaremekedzwa nenyika gumi neshanu dziri mugungano iri. Mutungamiri weMDCT vaMorgan Tsvangirai vanosangana neutungamiri wesangano revakarwa hunde yerusununguko reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vachizeya matambudziko akatarisana nenyika. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange mine sezvakare mangwana anokuonekai. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC, ndekusiya mina Chris Gande.